Mangwana na kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechitatu gunyana 26 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi manheru vari kutarisirwa kutaura kekutanga kudare reUnited Nations General Assembly kuNew York. Kanzuro yeguta reHarare inoti masvondo maviri anotevera inenge yave kuwedzera mvura yakachena yainosvitsa kuvagari veguta nemagaroni anoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu. Vaive mutungamiri weLiberia amai Ellen Johnson Sirleaf vokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagadzirise zvakakonzeresa mhirizhonga munyika mushure mesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi manheru vari kutarisirwa kutaura kekutanga kudare reUnited Nations General Assembly, asi mashoko avo ari kutarisirwa kuti anenge akasiyana zvikuru neaive emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avainge vaine mbiri yekutuka nyika dzekunze zvikuru America neBritain pamagungano akadai. Blessing Zulu weStudio 7 uyo ari kuNew York anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura kuti Zimbabwe pasi peutungamiri hwavo yatora gwara itsva uye kuti vanoda kutanga kudyidzana nedzimwe nyika, kwete kukandirana makobvu nematete nenyika dzakabudirira sezvaiitwa navaMugabe. Asi vaMnangagwa vari kutarisirwa kukurudzira nyika dzakaita seAmerica nedziri musangano reEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vehurumende yavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, vaStephen Wunganai, vanoti avaone vaMnangagwa vachitaura sezvaiitwa navaMugabe zvekurova bembera nekushora nyika dzakabudirira. Asi vamwe vakuru kubva kusangano reAfrican Union vataura neStudio 7 vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro, nyika dzichiri kubudirira dzarasikirwa nezwi rakasimba raikurudzira kuvandudzwa kwedare reUnited Nations Security Council, iro rine nyika shanu dzakabudirira chete. Asi AU yacho yakatambira hayo kubviswa kwavaMugabe pachigaro nemauto muna mbudzi gore rapera. Kunyangwe hazvo vaMnangagwa vari kuti Zimbabwe yave kutora rimwe gwara munyaya dzezvematongerwo enyika, vanopikisa vanoti hapana chanyanya kuchinja sezvo vari kuramba vachityorerwa kodzero dzavo nekubatwa neseri kweruoko. Mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda, vakaudza Studio 7 kuti bato ravo haritombocherechedze vaMnangagwa semunhu akakunda musarudzo zviri pachena.
President Nelson Chamisa vakawina election ino ne 2.6 million votes. VaMnangagwa vakaita 2 million votes. Naizvozvo tinoti isu dai dare rakaita zvatakakumbira kuti vatipe inonzi sapina, inosapina zeki kuti ibudise maresults ayo chaiyo chaiyo.
Nhasi mangwanani vaMnangagwa vari kutarisirwa kupinda musangano wekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu ndevamwe vevatungamiri venyika vanenge vari kutarisirwawo kupinda musangano uyu, pamwewo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vari munyarikani weAfrican Union kana kuti Goodwill Ambassador amai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, avo vanoti Zimbabwe ichazeiwa nezvayo pamusangano uyu.
Tinoziva kuti kana tiri kuZimbabwe kana nyika dzedu dzemuSouthern Africa vari kurasikirwa neupenyu vakanyanya. Vana vechidiki madzimai ari pakati pemakore 14 kusvika pa24 age group ndopatinoona pane vari kufa due to pregnancy related deaths dziri preventable, zvinhu zvinodzivirika chaizvo. Tikuona ndo pari kutarisana nevari kuwana utachiwana hweHIV vakanyanya vasikana ivava vechidiki. Ndipowo patiri kuona pane nhamba yakakura zvikuru yevana vari kusiya chikoro vachirodzwa vasati vasvika zera. Saka ndiri kuno kuUnited Nations General Assembly ndiri kuwanawo mukana wekupinda misangano yakasiyana-siyana tichisumudza nyayo yekuti hurumende dzedu dzemuAfrica nehurumende yangu yeZimbabwe inge ichiisa urongwa hunosimbisa mabasa ekuti upenyu huve nani hwemuridzi kana tave kumusha.
Vamunangagwa nhasi vari kupindawo mune mumwe musangano wekudzivirira kupararira kwechirwere cherurindi kana kuti TB. Pari zvino Zimbabwe iri kutatarika kuwana mapiritsi eTB zvotyirwa kuti zvichapa kuti denda iri ritonyanya kukomba. Chirwere cheTB chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose, zvikuru vanorarama neHIV AIDS. Zvichakadaro, kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyu, vamunangagwa nezuro vakaita misangano kusanganisa nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mutungamiri wehurumende yeBelgium vaCharles Michel uye vatungamiri vehurumende yeSwitzerland. Vamunangagwa vari kutarisirwawo kudzoka kuZimbabwe nemusi weChina. Ndakamirira Studio 7 kuUnited Nations muNew York, ndini Blessing Zulu.
Kanzuro yeguta reHarare inotuma svondo maviri anotevera inenge yave kuwedzera mvura yakachena yainosvitsa kuvagari veguta nemagaro naanoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kunyange zvavo vakatarisana nezvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa, chinangwa chavo chikuru pari zvino ndechekusvitsa mvura yakachena yakawanda kuvagari veguta. Vanoti matambudziko avakatarisana nawo sekanzuru anosanganisira kushayikwa kwemishonga yekuchenesa mvura, mari yekunze kwenyika uye kugadzirisa mapombe epasi akatsemuka. Asi vanoti kunyange vaine zviminga mpinyu zvose izvi, vanotarisira kuwedzera mvura yakachena inosvika kuvanhu. Vagomba vanoti zvepombi dzinoendesa mvura kumabvuku dzichagadziriswa nekukurumidza munguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Ochati chataronga apa ndechekuti titutsire mvura yatachipa vanhu, kututsira ne 75 million liters. Apa zviri kubva pamaringe mabasa atinenge tichiita pamoto njefu. Zvakare zviri kubva mukugadzira kwatakaita mapambu, kwatiri kuita mapambu anosupply mvura inobva kudhawendau temu. Saka pane mafilters edu neclarifier number 9 ranga rakafa ratiri kugadzira kuti tinge taedhera ma75 million liters emvura pamusoro peyatanga tichipamba tichiendesa kuvanhu. Saka zvinhu zvatiri kuita nemhaka yekuti zvirwere zviri kuda kudherera guta, tinokwanisa kuti tikasupply mvura, zvinhu zvedu zvinotiitira zvakanaka tikatutsira.
Zvichapedza nhamo yemvura here muguta?
Sekutaura kwandagara ndichiita, hazvirevi hazvo kuti matambudziko anobva apera. Zvinongoreva izvo kuti tinenge tichikamura dambudziko. Asi kupera kwedambudziko remuHarare kugadziriswa kwekunji nemusani temu anova madhamu anofanira kuvakwa nehurumende panguva shomanana kuti tinge tichirerutsa dambudziko rakasangana nevagari. Tidzokere paya pataive kuma1970s, nokuti unowana mvura ichibuda patepi nguva dzose paunenge wafunga kuvhura tepio.
Tikatarisa kuti 75 million gallons pazuva, munofunga kuti mungazvikwanisa?
Isusu tagara tinotopomba yakawanda kudarika izvozvo. 75 million is just 75 megaliters. Saka pari zvino izvi tiri kupomba mvura inosvika kuma500-600 megaliters. This is 600 million liters. Saka hatishishikane pakadaro, hatikundikane. Zvinongoreva izvo kuti pamusoro peyatanga tichipomba tatutsira 75 million liters pamusoro, which is 75 megaliters. Saka hatina problem nazvezvo, ndo basa redu, ndo zvatakasarudza, ndo zvatakapikira kuti tinge tichiita. Tinotofara chaizvo kuti kana tinge tichiedhera mvura iyoyo, vagari vedu vamwe dzimwe nzvimbo dzavanga vasikawane mvura vanotanga kuiwana. Pamusoro peizvozvo ndine urongwa kuvhizita kuenda kumabvuku munguva shomanana this week yekunoona paipi yatanga tichiisa itsva inobva paspa yeletomba kuenda ikoko kuti vanhu vedu vawane mvura. Saka iyoyo 75 megaliters iyoyo yamuta nezvayo yotibatsira zvikuru pakuti dzimwe nzvimbo dzasikawana mvura dzinotanga kuwana mvura.
Ko kana tikatarisa kumishonga yekuchenesa mvura nepombi dzakatsemuka, munoona sekuti mungakwanisa here?
Pari zvino izvi ndikushanda zvakanyanyisa, takatarisa ndichibatsirwa nemamwe macouncillors kuti tinge tichigadzirisa dambudziko iri. Nezuro ndofunga makazvinzwa kana kuti hamuna, kuti ndakasangana nevakuru veLiquid neEconet ndikavakumbira zvimwe zvandakakumbira. Ivo vane zvimwe zvavanga vauyawo kuofisi kuzotionera. Takawirirana number one kuti vachatibatsira kuti tinge tichichera mapaipi emvura nesuwa ari pasi senharaunda inonzi Budiriro neGlenville. Izvi tikuzviitira kuti mvura inge ichisvika kuvanhu yakachena, uye tibvise nyaya yezvirwere zvangodai kutekeshera munharaunda idzodzo. Saka veLiquid vakatibatsira, vakativimbisa ende tikawirirana kuti vachange vachiita basa iroro muBudiriro neGlenville yose.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare makare naTanonoka Wande weStudio 7. Vaimbove mutungamiri weLiberia, amai Ellen Johnson Sirleaf, vakatungamira mubatanidzwa wemasangano anotire International Republican Institute nere National Democratic Institute kunoongorora sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa muna Chikunguru, vakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagadzirise zvakakonzera mhirizhonga munyika mushure mesarudzo. Vachitaura pakutambidzwa kwavo mubairo weInternational Foundation for Electoral Systems Democracy muWashington DC usiku hwemuvhuro, amai Sirleaf vakati kunyange sarudzo idzi dzaifarirwa zvikuru nevanhu vemuZimbabwe, zvose izvi zvakazoshanduka zvichitevera mhirizhonga yakaitika mazuva mashoma sarudzo dzaiitwa. Vakati kuti izvi zvigadzirike, mutungamiri mutsva vanoiva Munangagwa vanofanirwa kudzora chivimbo kwete kune vanoongorora sarudzo asi kuvanhu vemuZimbabwe, uye vanotarisira kwavari kuti vachakwanisa kuunza shanduko yakatarisirwa nevanhu ava. Sematano ekugadzirisa nyaya iyi, vaMunangagwa vakatoomba komisheni iri kuongorora zvemhirizhonga iyi iyo yakaurayisa pamwe nekukwadzisa zvizvarwa zveZimbabwe muHarare. Vateereri, ndinoda kutora mukana uno kukuzivisai kuti chirongwa chedu chenhau dzemangwanani dzataikupai na 6 AM muvhuro kusvika chishanu chiri kusvika kumagumo nemusi wechishanu musi wa28 Gunyana. Tinoda kutora mukana uyu kukutendai zvikuru nekutsigira chirongwa ichi pamwe nezvimwe zvirongwa zvese zveStudio 7. Asi musakanganwa kuti tine chirongwa chenhau dzatinokupai muvhuro kusvika svondo nenguva dza7 PM pamwe chete neLive Talk yatinokupai nenguva dza8 o'clock muvhuro kusvika chishanu. Munokwanisa kubata zvirongwa zvedu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz. Musakanganwawo kuti tine chirongwa cheFacebook Live chamunokwanisa kubata nenguva dza4:15 kusvika na5 PM mururimi rwendebele mazuva anoti muvhuro chitatu nechishanu, kuchitiwo mururimi rweshona musi wechipiri china nechishanu. Rambai muchitsigira zvirongwa zveStudio 7 nekuti ndezvenyu imi vateereri. Vagari vekwachivi mudunhu remasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekuvatumira magweta kuti atore zvikwerete zvavainazvo kukanzuro yavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari vepachivi Growth Point vanoti nekoma kwakaita upenyu vari kutadza kubhadhara zvikwerete zvavo, uye vari kutyira kutorerwa dzimba nemagweta ekambani yemavhiringidze Legal Practitioners yekuHarare iyo iri kuvavhundutsira. Sachigaro wechivi Residents Association Vakizito Chuma vanoti zvinovarwadza kuti kanzuri inovaendesa kumagweta ichida kuvasungisa asi iyo isina kumboita nzira dzekuti vataurirane.
Yes, tiri kugunoona chose kuti mafungiro edu anga ari kuti kanzuri inofangwa kutanga yaonana nesu vagari neresident association titaurirane kuitira kuti vanhu vasagare vachihla. Nokuti kana yatopindigwa nemagweta zvikuru ivava vakabva kuHarare vatombosvika pokuti vanhu vangavohla kuti dzimba dzoinda. Saka shure yedu ndeyekuti tisevenze tose nekanzuru naDA nesu nevagari vokwaChivi tisingahli tichibhadharirana nokuti zvinhu zvese tozviona kuti zvakaoma munyika medu. Tinotarisira kuti kanzuru inofangwa kuti paliwe yekuti titange on a fresh.
Vachuma vanoti vagari vachinji vari kutadza kubhadhara mitero nekuomerwa kweupenyu uye kanzuri yavo haisi kuita basa rayo nemazvo. Mutevedzeri wasazvigaro weChivi Resident Association vaClaudius Hungwe vanoti kanzuri iri kutotambisa mari kubhadhara magweta kuti atevere zvikwereti kuvagari sezvo vagari ava vari kutotamburawo zvavo.
Ishe yama debt collectors.
Yeah,
panyaya vanotora zvikwereti on behalf of the council taishuva kuti enotapuwa mukana kuti titaurirane necouncil rather than kuti madebt collectors ongouya achibata vanhu. Kukungona kwedu kwataa kuita taa kuti debt collector ndeakutowana mari kudarika kuiyo council. Saka nyange maservices anoramba angova epasi nemhaka yekuti mari iri kuenda kupi kumadebt collectors.
Sazvigaro weChivi Rural District Council vaGodfrey Huruva ava vachangosarudzwa vanoti havasati vava kunyatsoziva kuti zvakamira sei sezvo vachangotanga basa. Asi vanoti vachatarisa nezvenyaya iyi pavanoita musangano wavo wekutanga vonzwa nevashandi vekanzuru zvizere kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe. Mukuru wekanzuru yeChivi Rural District Council Vatariro Matavire vabvuma parunhare kuti vari kushandisa magweta ekwamavhiringidze kutevera zvikwereti vachiti vakaita izvi mushure mekunge vanoita nekutaurira nevagari kuti vabhadhare zvikwereti. Vatiwo danho ravakatora riri pamutemo wemakanzuro ekumaruwa. Asi vamatavire vati havazivi nemusoro kuti chikwereti chevagari chasvika pamari iyi vachiti vachazotarisa kana vava muhofisi mavo. Asi vamwe vashandi vekanzuru varamba kudomwa nemazita avo sezvo vasingabvumidzwe kutaura nevatori venhau vanoti vagari vane zvikwere zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora. Vamanishora mavhiringidze vati chokwadi kuti vari kutevera zvikwereti kuvagari vekwaChivi vavati ava vari kunetsa kanzuru nekusabhadhara mari yayo. Nyaya yekushandiswa kwemagweta kutevera zvikwereti yakaita mutauro mumadhorobha akawanda munyika anosanganisira Masvingo, Harare, Chitungwiza, Bulawayo neMutare. Ndakamirira Studio 7 kwaChivi, ndini Gandri Maramba.
Vakuru vedhorobha reFrancistown riri kuBotswana vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muguta iri sezvo vanhu vaisitenga zvinhu zvakawanda vasisatengi nepamusana pekuoma kweupenyu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Dhorobha reFrancistown iro riri makiromita makumi mapfumbamwe kubva kumuganhu weZimbabwe neBotswana ranga rotorwa semusha wechipiri kuruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zvaipinda muguta iri mazuva ose zvichitenga zvinhu. Asi kushomeka kwemari pamwe neexchange rate iyo iri pamusorosoro kuri kutadzisa wakawanda vanobva kuZimbabwe kuuya vachitenga zvinhu muguta iri. Meya weFrancistown amai Sylvia Muzila vanoti ichokwandi kuti uwandu hwevanhu vanobva kuZimbabwe vachizotenga muguta ravo wadzikira zvikuru. Amai Muzila vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichisimudzira upfumi hwedhorobha ravo zvinonwisa mvura sezvo vanga vachitenga midziyo yakawanda samare. Vamaike Mofu vanogara nekushanda muFrancistown. vamofu vanoti zvitoro zvizhinji mudhorobha zvava kutarisirwa kuvhara.
Chima challenge zvati kusangana nawo ndokuti zvinhu zviri kudhura, mari iri kutengeswa pamusika mutema iri kudhura mari. Saka zvino pakuti mabhizinesi edu asanyatso kufamba zvakanaka nenyaya yekuti totenga mari ichidhura. Neivo vanhu vacho iri kunovanetsawo mari, nokuti zvinoitika ndozvekuti kana nyangwe dei tikada kuti tikwidze wokutengesera wacho hapana, nokuti vanhu vamari havana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaMaurice Marufu vanoti kushomeka kwemari nekukwira kweexchange rate kuri kuvhiringidza vakawanda vanoda kuzotenga zvinhu zvavo muFrancistown.
Kuti maZimbabweans asauya kuBotswana these days, bondi raka riri very low pane pula. Because pula, kuti titenge pula now, kuwana 100 pula, it's 20 bond. So it shows now, ma bond rainda pasi, rate yacho iri very low, bond harisina value.
Asi muzvare miri yemunoda vafa vanoti vacharamba vachiita bhizimisi ravo rekutenga muFrancistown vachinotengesa kumusha, kunyange hazvo zvinhu zviri kuvaomerawo.
Zimbabweans are Zimbabweans, just because we are hard workers. No matter izvinhu zvachinja zvikaita sei, but isusu tajaira kushanda. Saka tinoadjusta zvinhu zvinenge zvichida kungoita chete kuti mhuri yedu itese iwane kudya. Saka zvikaoma isatiritarisi. Kuzi ukachema uri kumba uchitidai nenge adai dai zvinhu zvamira so. Kana zvazvakambonaka kuti makore saya tatiri kushandira even half to half profit, tinonga adjusta totira zvinoifambira nenguva. Takushandirana takoda ne 3/4 tichiwana kota ndizvozvo vana vanotorarama kutoita sei.
Nyanzvi mune zveupfumi vataura Emanuere vanoti Francistown iri panguva yakaoma zvichitevera kuvharwa kwemugodhi weTatinico Mining Company uyo uri pedyo neguta iri.
Kushaika kwemaZimbabwe achiuya kuzotenga kuno zvinoreva kuti Francistown yakupera basa, nekuti maZimbabwe ndiyaita business rakawanda kumachina nechichichichi. Saka iyo zvino hakusina maZimbabwe ari kuya, because economy yeFrancistown iringofedha bit by bit bit by bit. We are almost going to the Zimbabwe again. Kushaikwa kwemamaini ndiko kwakauraya economy yeFrancistown, because hakusina mari dzirikupinda. Vanhu vakawanda vasevenzi, vanhu vakawanda vanosurvivha nekutengesa. Saka hakuna wekutengesera wacho manje. Yes, economy yeFrancistown yakabatwa nekutengesa. Uchitenga uchitengesa, mumwe achiuya one zvaanotengesa, mumwe achitenga, mumwe achioda zvaanoda achienda kuZimbabwe, mumwe achiuya nezvaanotengesa from Zimbabwe achitengesera kuno. Saka that means iye zvino hakusina wekutenga wacho, munhu wese akutengesa manje. Economy yeFrancistown yakatodonha 75% chaiyo.
Zvinhu zvisati zvaoma kusvika pazviri pari zvino muZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichizara muFrancistown zvichitenga midziyo yakawanda muguta iri. Izvo nyanzvi munyatso dzoupfumi dzinoti zvanga zvichisimudzirawo kubudirira kweguta iri. Francistown ine vanhu vanogara muguta iri vanosvika 150,000 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Sangano reZimbabwe Achievers Awards USA rinoti mabiko aro egore rino ekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita mabasa anokosha akasiyana siyana munyika dzazvigere ari kuitwa musi wemugovera uno, musi wa29 Gunyana 2018, muno muWashington DC. Sangano iri rinoti urongwa uhu une vanhu vane mukurumbira mumabasa akasiyana siyana vari kutarisirwa kudomwa kuti ndo vakaita mabasa anonwisa mvura kupinda vamwe. Mushamarari wedu weStudio 7 Marvelous Mhlanganya uye ndemumwe vari kukwikwidzana muchikamu chevashamarari vakadadisa mugore rino. Chirongwa ichi chakatangwa mugore ra2010 navaConrad Mwanza senzira yekucherechedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana zviri kusimudza mureza wenyika nenzirawo dzakasiyana siyana. Ivan Zininga weStudio 7 abata umwe vari kuronga nezvemutambo uyu muzvare Shingi Mangwiro kuti tinzwe zvizhinji.
Urongwa huri kufamba zvakanaka fani. Vanhu vaakumhanya kutenga matiketi iro wiki rekupedzisira rino iri, saka tiri kufara zvekuti tichange tiine vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vari kubva kuCanada, tinitori nevamwe vanenge vachizotaura makeynote speakers vedu vari kubva kuSouth Africa nekuZimbabwe. And ivo vachange vari mumakwikwi vari kugadzirira, isu vamwe taakugadzirira hembe dzedu ino. Saka kunoya makachena, uchange uri musi wekufara chaizvo.
Chirongwa ichi chiri kutanga nguvai, zuva ripi chairo?
Chirongwa chedu chinotanga na7, asi tichange tavhura madhoo edu na6:30 kuti vanhu munge muchiwana mikana yekutorwa mapikicha ne vamwe vanhu you know vane mukurumbira vanobva kuZimbabwe patinoti pa red carpet. So munokwanisa kusvika na 6:30 tichizenge tichipedza na midnight.
Ndotarisawo kuti mugadziriro dzamaa muchiita idzi muri kutarisira kuunganidza vanhu vakawanda zvakadii?
Yes, nezvi tiri kutarisira about 150 ndo vatinavo vatenga maticket, asi munongozivawo vamwe vanoda kuita kumirira kusvika kwekupedzisira, saka takangomirira kuti vamwe vange vachitenga, saka tinogona kudarika nhamba iyoyo.
Chikuru chamungati chingadzidzwe nevana veZimbabwe muchitiko chamuri kungabatanidza ichi ndechipi?
Chikuru chingadzidzwe mumabiko edu atiri kuita eZimbabwe Achievers Awards ndeyekuti nyango usiri kuZimbabwe, nyango uri kunyika ipi zvayo, unokwanisa kubudirira uchisimudzira nyika yako mune zvakanaka. Saka mikombe yatinenge tichipa vanhu vanenge varipo ndevanhu vaive vakaita zvinoshamisira mugore ra2017 9 2018 zvinoita kuti vayemurwe nemamwe maZimbabweans varivo vachimbirirowo vachisimudzira nyika yedu muno muAmerica.
Mataura kuti kune vamwe vachataurawo vari kubva kuZimbabwe nekunana South Africa. Ndezvipi zviso zvingade kutarisirwa neruzhinji rweZimbabwe kuzonzwa zvichitaura musuyu?
Takomborerwa fani kunge tine mushamarari mukuru chaizvo anozivikanwa kuZimbabwe anonzi Maimba, ndiye anenge ari master of ceremonies. And then tinenge tine mukuru weStewart Bank yekuZimbabwe vanonzi Dr. Lance Mambo Ndiyani, ndo vanenge vari panyanga is our keynote speaker. Tichange takakomborerwa zvina ambassador vedu vari muno muWashington DC.
Ko kune vamwe vana vanoita zvemaarts vaimbi nevamwe, hakuna here vamakakoka kubva kumusha?
Takakoka zvizvarwa zvemuno muZimbabwe, tina anonzi Tanyaradzwa Tawenga nemukomana wechidiki anonzi Ralph Chambati, ndo vanenge vachiti kwenyera magitare musi weSaturday.
Pane here chimwe chatasiya chamungade kuti mhuri yamuri kukoka nevari kuuya vazivewo?
Ndakangana vajoina masiya, tinavo vanoridza mbira nemarimba. Zvimwe zvandingawedzere ndezvekuti huyai makaita kuchena kunonzi kuchena, nekuti musiyo hakudai neanonzwa.
Muzvare Shinge Mangwiro veSangano reZimbabwe Achievers Awards vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muWashington DC.
Lamba e questo na popolino. Qui lamba e questo na popolino. Qui lamba e questo na popolino. Qui lamba e questo na popolino. Vale sanifu, andureni nifu, pamatia nifu, patigola nifu, bankana nifu, bakalirele nifu, pamushiri nifu, shonseshi nifu. Qui lamba e questo na popolino. Weva vyanji pindi afika ya kulima. Weva vyanji pindi afika ya kulima. Aba vyesu muzapia mwezeba ekishwiki. Nomba kwevo chindo ichitupa mbishi. Ikatane vose kuno kwesu kuilamba. Kuilamba e kwesu nakukulima. Ukawe tata, ukawe mayo, ukawe nkwasu, ukawe nkashiani. Ukulima kuwebe, umona moluwa, ipindi nomba ya Afrika, kende kwense ukulima. Kuilamba e kwesu na kukulimu.
Kambo kuilamba yekwesu kubva kumulemena boys katisa kumagume chirongwa chedu anokuoneka yana mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndikusiyai mina Standekile Mhlanga.